tikushamisika kutisaisa dhigia mayamaya ninge kuzimbabwe nekuti kuzimbabwe takatarisa hakusati kwava nedambudziko hombeero chanzi rakusvika kune sadhika kuti ipindire nokuti takamboita matambudziko kuzimbabwe asi sadhika hatina kuona inge yaitibatsira saka tiri kushamisika kuti sadhiki kumhanyamhanya kwairi kuita inoda kuchengetedza zvido zvaani paifa vanhu sadhika aidambobvera yapindira asi iye zvino takatarisa nyaya iri kuitwa kuzimbabwe hongu mauto edu asimbisa kuti kune runyararo ende vanhu hapana munhu arimbotachema chema kuti kwaita mhirizhonga zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka vemabhizimusi vari kuita vezvikuru vari kufamba zvakanaka hakuna dambudziko ratataura rautoda sadhiki pataida sadhiki taipa haina kupindira saka tiringoona kunge sadhiki iri kuda kungochengetedza vamugabe here kana kuti ine zvimwewo zvayava kutsvaka
munoti imimi kupindira kwaita mauto mune nyaya dzezvematongerwo enyika muzimbabwe chinhu chakanaka
mauto edu akagara ari mune zvematongerwo enyika zvokuti tikatarisa mwedzi uno wambudzi ndo mwedzi unoramba uchingoitika chinhu zvakafani chii zvokuti chero mauto edu akutsanangura nyaya yekuti vakawirirana vachiti vakuisa vamugabe pachigaro muna 1975 kumogagao yanga iri 40 zvenovhemba ende vari kuita chinhu chimwe chete icho muna novhemba vari kurangaridza vamugabe kuti satakawirirana zviya imii munenge makura tikagwara saka vamugabe zvavaifanira kunge vakaita ndezvokuti patakatsvinda paya tiiti akubva kusango takuita zvenyika vaifanira kunge vaka isa umwewo kuti akuita zvenyika asi vamugabe vakaramba vachishandisa mauto zvisizvo asi mauto paazoongorora aona kuti vese vakabva kuhondo vakuita vachiramba vachiraswa mauto aiwa abva ati aiwa isa kuda kuchigadzirisa nyika nekuti mauto ari kuchema chema nezvinhu zviri kuchema nevanhu vese kuti ko nhamo iyi yapinda munyika imi muchiramba muchidya muchiguta zvinosvika kupi nazvo
vamazodze ndezvipi zvamunotarisira kunge zvichiitwa nesadhaki
sadhaki tinofungidzira kuti dai yaita ichidzikama yomboodzwa kuti kune ari kuchema chema here kuzimbabwe ndopoizopindira zvokuti vazuma vanotaura kuti vambotaura navamugabe parunhare varimugabe vachiti vanga vakagara zvavo kumba havana dambudziko rati vasangana naro hatinoti ushamwari hwavo kuramba vachitaurira nasadhiki tinonge yakuvidzisa kunyaya kumhanya pari zvino nezvinhu zvisina kunyatsokukodza nokufanira.